gwaro rezvekurongwa kwemari mumaguta iro rakabudiswa mushure mekonsosiamu yatingati mubatanidzwa wemasangano akazvimirira uri pasi peinonzi We Pay You Deliver, iyo inotsigirwa neDan Church Aid. Yakaita ongororo yezvekumisikidzwa kwehurongwa hwemari muguta reHarare, kumasvingo kwamutare, kuBulawayo, Gweru, pamwe chete nechitungwiza. Nyaya yanga ichiparurwa yanga iri yekuti vagari vazhinji nevawanotyidzana navo kusanganisira meya weguta reHarare nemakanselazi akabva kusarudzwa nemamwe masangano anotyidzanawo nevagari akwanise kuwepo pachiitwa hurukuro iyi yanga ichirongwa nesangano reHarare Residents Trust rakabatana nesangano recombined Harare Residents Association.
Rakatora nguva yakadini gwaro iri kuriisa pamwe chete, uye zvimwe zvamaa makatarisa ndezvipi?
Gwaro iri rakatora nguva yatingangoti mwedzi mitanhatu kuributisa kuti rigadzirisike, uye zvatanga tichinyanya kutarisa inyaya yekutarisa kuti bhajeti rinomboumbwa sei. Zvinotarisirwa nevagari pakuumbwa kwebhajeti, uye kuti ko ivo vagari vamborinewo neruzivo rwakadini pamusoro pekuumbwa kwebhajeti, nekuona kuti saka nzira dzinounza mari kumakanzuro ndedzipi, dziri kushanda sei, vagari vanozviona sei. Uye tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhukadzi mumaguta, uye nyaya yekuti zvino kana tichitarisa matambudziko anosanganikwa nawo nemaguta, vanogona kuwandudza mari dzavo nenzira ipi? Saka vagari vanga vachipawo pfungwa vachitaura zvakabuda mugwaro iroro.
Saka iko zvino izvi gwaro iri zvaraparurwa moita sei naro?
Kubva iko zvino rave kuendeswa mumisha inogara veruzhinji, umo masangano ose aya achari ipatsanura kuti rinzwisisike mumitauro yenzvimbo idzodzo, richidzidziswa vagari kuitira kuti panozogadzirwa bhajeti remaguta ra-2019 vagari vazhinji vanenge vaane ruzivo rwekuti tinotarisira nyaya dzipi mukurongwa kwebhajeti mumaguta. Saka kuchange kuchiitwa misangano kunzvimbo dzinogara vanhu veruzhinji, uye tichange tichiriendesa kumanewspaper, tichiendesa zvakare kune mamwe mastakeholders nemapolicy makers, tichiita hurukuro nemaward councillors kuti pawanikwe nzira dzekudzikisa ruzivo muwagari kuti wave nekunzwisisa kuti chii chinombonyatsotarisirwa mukuumbwa kwebhajeti, mukugadzira kwezvinhu zvepamusoro zvingaitwe atingati mapriorities.
Munoona sekuti vanoteerera here, vane chido here chekutevera zvese zviri kuitika mumakanzuro?
Wagari vazhinji washayiwa hanya nezvinoitika mumaguta, nechikonzero chekuti washandi vazhinji vemumakanzuro vanongotarisa zvido zvavo chete, uye makanselers mazhinji haakwanisi kuita misangano nevagari. Saka makanselers nevagari hawana ukama hwakanyatsokwana.